varimi vechibage vanoti vanofanirwa kunge vachiri maninga yavo nguva ino segadziro yemwaka, asi nekuda kwekuti vazhinji vavo vakarasikirwa nemombe vanoti vave kumanikidzwa kubhadhara matrakta kuti vakwanise kuita izvi, izvo zvavanoti zvinoda mari yakawanda. Vachine mombe vanotiwo kurima negedho rinodhonzwa nemombe kunoremera mombe sezvo pasi pachakaoma zvakanyanya. Varimi ava vanoti vanoda madhora ekuAmerica $50 kana kuti $50 kana kudarika kurimirwa hekitare imwe chete netrakta. Pamusoro pemari iyi, murimi anofanirwa kuzotenga zvakare dhizi rinosvika marita $20 ayo anonzi anodiwa pakurima hekitare imwe chete. Ukuwo varimi vefodya avo vari kutanga kudyara fodya yavo vanoti kuisa mihomba kana maridge pavanodyara fodya yavo zvinovadhurira. Murimi wekubhangeti mudunhu remashonaland west vaseverino rukuni vanoti vanodhurirwa kurimisa minda yavo sezvo vaine mahekta anodarika $20 avanofanirwa kurima mwaka wega wega. Varikuni vanoti zvirongwa zvehurumende zvinobatsira varimi hazvipindire mukurimisa minda izvo zvinoisa varimi parumananzombe. Mumwe murimi wefodya wekumarondera mudunhu remasunderland east varegisteri mai vanoti gadziro yefodya inodya mari yakawanda. Gadziro yemurimi haisi yemumunda chete, asi kuona kuti mbeu yaakadyara yatengwa nguva iripo here kana asingapiwe nehurumende kana nemakambani anobatana nevarimi nemamwe masangano anopa rubatsiro sekutaura kwavamasimba piri vanorima kuchegutu mumashonaland west. Segadziro yekurima, mudzimeni mukuru mudunhu remashonaland west ana Agnes Ndoro vanoyambira varimi kuti vateme nekupisa mashanga nemagunhu echibage fodya nedonje senzira yekudzivirira kutakura zvirwere zvemumwe mwaka kuenda nazvo mune mumwe.
Saka tichikurudzira kuti majanga achiwaya apise kuitira kana pupa yacho iyoyo irimo inobva yadistroyiwa haizoitokeri ovha kunext season. Saka tinokurudzira kudistroyiwa kwemajanga iwayo kuitira kuuchengetedza kubva kuhutyi.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union amai mai wePGT vanoti varimi vanofanirwa kukurumidza kurima kuitira kuti mvura ikakurumidza kuenda mbesa dzinosvika.
Kudyara nenguva kunobatsira kuti mvura ikakasika kuenda mbesa zhinji dzinenge dzabereka kana kuibva.
Kunyangewo varimi vanoyamurwa nezvirongwa zvehurumende zvakaita sechemutungamiri wenyika chepresidential input scheme nezvimwe vanoti vave kufanotenga mbeu nefetereza sezvo zvavanopiwa nehurumende zvichinonoka zvekuti dzimwe nguva vamwe vanozopuhwa mbeu pasina fetereza vamwe vachipuhwa fetereza pasina mbeu kana kuzowaniswa mwaka wekurima watove pakati. Munyori mubazi rezvekurima vaJohn Basera vanoti hurumende iri kugadzirira zvakakwana nekukurudzira kupa vamabhanga neGrain Marketing Board mari kuti vape varimi zvikwanisiro nenguva. Varimi vanokurudzirwawo kuti vaende neivhu ravo kunoongororwa kuti imbeu dzipi dzinokura zvakanaka muminda yavo, dzimwe nguva vachinzi vaise mishonga yakaita selimestone inosimbisa ivhu inove zvakare imwe mari inenge yave kuburiswa nemurimi mugadziriro yake. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.